Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 9, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navajobhusikala ekuti iwo hurumende yeZANUPF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANUPF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashopsi, zvinhu zviri kudhura.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vajobhusikala vari nhengo yeMDC vanosungwa asi vatsigiri vavo vachiti hapana mhosva yavakapara. Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwirirana mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzuro akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa rawo nepamusana pekushayiwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutewedzeri wasachigaro webato reMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJobhusikala vapomerwa mhosva zviri pamutemo yekuronga zvekupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kubhikita. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vasikala avanomirira Zengeza West mudare reparamende vazvipira kumapurisa epaHarare Central nhasi vaine magweta avo matanhatu angachisanganisira mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti uye vari gweta zvakare mushure mekufonerwa kwavakaitwa nemapurisa nezuro maererano nemashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kubhikita mudunhu remasvingo mukupera kwesvondo. Rimwe remagweta avasikala vaObey Shava vati vasikala vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa uye vati vari kutarisira kuti vamiswe pamberi pedare mangwana.
Vasikala vari kuramba kuti hapana pavakamboti vari kuda kukudubura zviri kunze kwemutemo, saka tati isusu handei kumataredzi mhosva. Nyaya inoongororwa, nyaya ikurukurwe kubva mangwanani. Tatiri kunyengerera mapurisa kuti tiende kumataredzi mhosva, asi mapurisa vanga vasati vagadzirisa mapepa anokwanisa kuti tiende kumataredzi mhosva nhasi. Nokudaro tichange tichienda mangwana, and vabva varamba kuti vasikala vadzoke nesu, vabva vaiswa muusungwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakaudza bepa nhau reHerald nezuro kuti hurumende haisi kufara nemashoko akataurwa navasikala ekuti hurumende yavaMnangagwa inofanira kubviswa pachigaro gore ra2023 risati rasvika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisirwa kuenda kusarudzo zvakare muna 2023, asi vasikala vakati havasi kuzomirira kuti nguva yesarudzo isvike vaMnangagwa vari pachigaro, vachiti vaMnangagwa vaondonga nyika. Zvave kupa kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko nezuro vachiti sebato havawirirani nezvakataurwa navasikala pamusangano wekubhikita uyu, vachiti zvakataurwa navasikala zvaive zvemupfungwa dzavo. VaTamborinyoka vakati bato ravo rakazvipira kuunza shanduko munyika richishandisa nzira dziri pamutemo, asi mutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kutsigira vasikala nemashoko avanonzi vakataura kubhikita. Nekune rumwe rutivi, nhengo dzeMDC dzaswera dzichipa pfungwa dzakasiyana-siyana paFacebook nepaTwitter, vamwe vachitsigira vasikala, vamwe vachivatsoropodza vachiti zvavakaita zvaiva zvisina uchenjeri. VaChuma vati zvakataurwa navasikala mucherechedzo wekushupika kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza neutongo hwavaMnangagwa.
Atina chekuwanza kana kuchika pamashoko akataurwa na vajobu skala. Ekuti iwo hurumende yeZANU-PF inofana kubviswa. Hadzisi nema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANU-PF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashops, zvinhu zviri kudhura. Upenyu wevanhu waoma, vanhu vari kununga svose nemuromo. Saka isu sevatungamiri tine yatinoti pachirungu mandate, ikodzero yedu, uyezve isusu tinobelieva muprinsipu inonzi social democracy. Zvinoreva izvo kuti isusu sevechidiki tinotarisirwa kunge tichimira nevarombo. Naizvozvo isusu sevechidiki tiri kumira nevarombo vese veZimbabwe. Munhu auya auye kuti aiwa zvinhu zvaoma, ZANU-PF ngaichienda yatadza.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa mushure mekuratidza kusafara kwavo neutongo hwavamunangagwa hunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaMukundu vati kusungwa kwavasikala kunoratidza kuti Zimbabwe isati yasvika pakunzi inyika ine utongi hwejekerere.
Zimbabwe haisati yanyatsopinda munyaya yekutongwa kwejekerere. Mazwi avakataura mazwi atinongonzwa achitaurwa kunyika dzakasiyana siyana, kunana South Africa, kunana America. Tinonzwa vaTrump vachigara vachitukirirwa, vachitonzwa onzi notoda kukubvisa pachigaro. Vasikala havana kutaura kuti varoda kubvisa mutungamiriri wenyika pachigaro nechisimba. Saka mashoko avakataura asi mashoko angabva akonzera bongo zoso rekuti munhu asungwe nemapuriswa achikandwa matorongo achinzi aroda kupandukira hurumende. Nekuti basa revezo matongerwo enyika vanopikisa ndere kuti vataure nekuzokubviswa pachigaro kweuyo ari kutonga. Ende izvi zvinenge zvichiitwa zviri pamutemo, kungave kuburikidza nesarudzo, kungave kuburikidza nekutsutsumwa kwevanhu chaivo. Saka muchiona kuti mutemo wenyika unototendera kuti kana mutungamiriri achinge akoniwa anoitwa yatinoti impeachment kana kuti kubviswa pachigaro nemurayiro inenge iripo.
Kubva zvakatorwa vamunangagwa Masimba kubva kuna vaRobert Mugabe vachibatsirwa nemauto, pave nevanhu 21 chete vasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavo. Vanhu ava vanosanganisira utungamiriri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, pamwe nenhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musangano pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council uyo wanga wakatarisirwa nevakawanda kuti uchaburitsa chimuko unonzi hauna chavaburitsa mushure mekunge vashandi varamba mari yange yaiswa patafura nehurumende. Zvinonzi hurumende yange yati inokwanisa kuwedzera vashandi iyo inonzi yarambwa nevamiriri vevashandi ava. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakazivisa kuti hurumende yaizozivisa nhasi nezvemari yairi kuda kuwedzera naye vashandi vayo avari kuchema kuti vave kukwangwaya nenhamo. Pari zvino mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika madhora mazana mana nemakumi matatu emadhora ari emaRTGS pamwedzi. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira panguva iyo mihoro yavo isina kwairi kuenda. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Kuti tinzwe zvabuda mumusangano, tabata sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ndoda kuti nditaure ndichiti musangano hauna kuzonyatsofamba zvatanotitarisira. Nokuti mari yauya nehurumende ichizoofa havi mari shomanana zvikuru. Zvokuti nyangwe mari iyoyo kuri kunzi ikapihwa vashandi haina zvainobatsira, inotozovasiya vatova inewe situation. Saka ofa iyoyo yehurumende tairamba tikati aiwa imbodzokerai zvakare, mombodzokera patebho mombononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi hwehurumende uve uri nani.
Iyo hurumende yanga yauya nemari patafura.
Hurumende ine mari yayauya nayo iri figa rakakura, asi isusu tazoriweka tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. $97 zvinhu zvatishungurudza zvikuru nekuti isusu position yatakaisa kugovernment ndeyekuti masalaries edu atatambira muna October 2018 zvinhu zvisati zvanyanyisa kukwira ndo watanchiti iwayo malevels iwayo dai ariwo avashandisa voshandisa interbank rate kuti zvionekwe kuti mari zvayaitenga ndo zvainofanira kuzoramba ichidini ichitenga saka mukada kuzvitarisa muchazoona kuti hatisi kutokumbira salary increase asi tiri kungoti ngavarestowe value yemari yedu yataitapira muna October 2018
mari yamai amapindawo nayo mumusangano yekuti maiti dai mushando wepasi atambira imari
taimuchiti isusu salary ye anotambira mari shoma shoma ikawekwa ichiretwa neinterbank rate inoenda pa4750 bcause yakanga iri $475 saka ikaiswa interbank rate inoita 4750 saka ndo mari yatanga tichitarisirawo kuti kada kuti zvinhu zvese zvive normal playground ive level tichitarisa kuti tira kugadzirisa nyika zvida kutarisa kutiwo tira kuti vanhu vanoshandawo vawane mari yekuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo ndo the starting point
saka muchatarisira kusangana zvakare riini
tawirirana kuti tinofanira kuti tisangane vhiki rinosati rapera nokuti tichitarisa nyaya iyi tinoona kuti nyaya inoda kuti ikurumidze kugadziriswa nyaya yekuti vanhu havachakwanisi kana kutengera vana vavo zvikafu vamwe havachakwanisa kana kuenda kubasa sichoshe nyaya yacho iri pagraundi inotoda kutoti kana zvanga zvichigona hurumende ngaikurumidze kudzoka iine mari inotambirika iine mari inoita kuti womushanda akwanise kugara upenyu huri nani saka tavakumbirisa chose kuti kana mukaenda itai kuti ikurumidze kusangana asi mangwana zvakare vakandemiri tine meeting yeapex council kokwa tichanoturirawo tichipihwawo guidance neapex council
avanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council rari nestudio 7 kunoita hurukuro dzekuona kuti Zimbabwe ingawana magetsi akawanda zvakadii kubva kunyika mbiri idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wechimakumi nemina yedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati rwendo rwavachasi runotevera nhaurirano panyaya yemagetsi dzakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe navaPhilippe Nyusi vekuMozambique pamusangano uchangobva kupera weAfrican Union wakaitwa kuNiger. Amai Mutsvangwa vazivisa kuti hurumende inokoshesa nyaya yemagetsi uye veruzhinji vachaziviswa kufamba kwenguva zvichabuda munhaurirano dziri kuitwa nachasi. Svondo rapfuura, Zimbabwe yakabhadhara $10 million emadhora ekuAmerica pachikwereti chainayo kukambani yemagetsi $30 million emadhora ekuAmerica kukambani yemagetsi yekuMozambique yekahora bhasa, izvo zviri kuita kuti isawedzerwe uwandu hwemagaya. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha uye yaita chisungo chekuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko iri. Kotare zvemari vamutuli Ncube vazivisa kuti havasati vaziva kuti imari iri kudiwa kugadzirisa dambudziko iri iro rapararira nenyika yese.
We're working out the details of the quantum in terms of the resources are required, but our
tiri kuongorora kuti tingade mari asi tinotarisira kuparura infrastructure bond pachinambo chokukwereta kana kutora mari muhomwe yehurumende.
Zvichakadai, amai Mutsvangwa vazivisa kuti Zimbabwe yapiwa rubatsiro rwemishina yakakosha yekushandisa muzvipatara inokosha United Arab Emirates neIndia. Vati kunze kwemishina inokosha $400,000 ezviru zvemadhora ekuAmerica, United Arab Emirates yavimbisawo kuvakiridza chipatara cheHarare Central. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti hurumende yakatengawo mishina yemuzvipatara inokosha $300,000 ezviru zvemadhora ekuAmerica ichapinda munyika munguva pfupi inotevera. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vayambira vezvitoro zvemushonga vari kuramba vachitengesa mishonga nemari yekuAmerica kuti zviri kunze kwemutemo uye vacharangwa kana vakabatwa.
It's now law that you cannot charge in US dollars. So whichever pharmacy is found in
zvave mumutemo, saka tiri kuyambira vane mafarmasi nemafarmasisi kuti vasiyane netseka yekubhadharisa varwere mari yekuAmerica.
Dr. Moyo vazivisawo kuti hurumende yave kutenga mishonga nemishina kumakambani ekunze anogadzira zvinhu izvi vachiti vairasikirwa nemari vemakambani aya muno avo vaiva dhurisira. Vazivisawo kuti vave kuronga nemakambani anogadzira mishonga kubva kunyika dzakaita seIndia kuti azogadzira mishonga iyi muno, vachiti izvi zvinoita kuti mishonga iyi isvike muzvipatara nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuEurope dzakasaina chibvumirano paurongwa wenuclear neIran dziri kudaidzira musangano wechimbi chimbi wekuziya kutevedzera kuri kuitwa neIran chibvumirano ichi. Britain, France, Germany pamwe neEuropean Union dzadaidzira musangano uyu nhasi zuva rimwe mushure mekunge bazi reUnited Nations rinoona nezvezvombo zvenuclear rati ichokwadi kuti Iran yakadarika huwandu hweuranium hwainobvumidzwa kuunganidza sezviri muchibvumirano chakaitwa muna 2015. Kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevarwisi kuri kuenderera mberi munyika iyi, izvo zvasiya vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vatiza misha yavo. Izvi zviri kuitika kumatunhu ekuChamembe kwakadziva kumawirira pamwe nekumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kwenyika iyi. Makanzuro akawanda munyika ari kuchema-chema kuti mitemo yehurumende iri kungovandudzwa nguva nenguva negurukota rezvemari vaMutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya yave kukanganisa mashandiro avo zvekuti ave kuda kuti mari dziri kubhadharwa nevagari dziwedzerwe. Hurumende yakambotanga ichiti mari yemaRTGS nedhora rekuAmerica zvakaenzana isati yati uremu hupimwe nemabhanga zuva nezuva. Ezvi zvinonzi nemakanzuro akawanda zvavhiringidza mabasa avo. Asi vagari vanonzi vari kuti havana mari iri kutaurwa kuti vawedzere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuda kuti vagari vawedzere mari dzemitero nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Akanzuro haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekubviswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1. Saka kanzuro haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi interbank rate 9 kana zvichautenda mawater chemicals 3 million zvinoita yakuti 9 times 3 = $27 million.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo, avo vatendawo kuti zvinhu zvaita hamidigari.
Zvatakaita takatarisa maspecific sectors like kumvura, I think takawedzera neabout 300%. Isisu tinoita yatinoti cost recovery kana tichicharja matarisi edu. Saka takaita the original budget riya zvaitikostira about 80 cents kuti tiproduce 1 kiloliter yemvura. Iye zvino izvi as of now zviri kutikostira about $2.70.
Ngoma ndiyo kumasvingo. Uko meya weguta iri vaCollins Maboke vati mabasa mazhinji anofanira kuitwa nekanzuru atomira nekuda kwekushaya mari.
Patai budget apa ngatikaita budget for example. Kana diesel rari pa $2 something per liter, but now iko zvino ra ku $5.10 per liter, which means pane kukwira kwavapo. Then ndichizotaura zvinhu zviri mishonga yatinotenga mumwe yekuti titrite mvura nezvimwe zvese zvakabva zvakwira. Saka zvakazotifosa kuti tiinde zvekusupplementa budget ratikaita last term tichikwidza ne 200%.
Mumwe kanzura wekuchitungwiza vatumai Fungai Magadzire vativo kanzuri yavo yaremerwa nemutoro wekutadza kuwana mari.
Pari zvino tingareva nhema kuti inokwana. Tiri kuziva kuti mafuta every time ari kukwira. Zvimwe zvese zveservice delivery zvakutonetsa kuita.
Ko vagari vari kuonawo sei nyaya yekuti mari iwedzerwe? Mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMavela Skumalo vanotipa maonero avo.
Tinobvumirana nepfungwa idzodzo dzekuti makanso aite masupplementary budget. asiyo tine chikumbiro kwavari kuti pavanenge vakuita supplementary budget iri ngavapindewo nemuvanhu nekutiwo kukwira kuri kuitawo mitengo yezvinhu ukoku mihoro yevanhu nemari dzavanowana maincomes haasi kukwira.
Mumwe mugari wekuchitungwiza Vatendai Musimwa vativo zvinhu zvakaomera vagari vakawanda sezvo vasina mari dzakawanda dzavari kutambira.
Mari yavashandi ngaitanga ita sei ngaitanga yagadziriswawo kuti isu tikwanise kuti painogadziriswa patogadziriswawo futi kukanzwa kwacho.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havatenderani zvachose nezvirikuda kuitwa nekanzuru yavo kuti vabhadhare mari yakawanda.
Saka meya ngavarege kuti taurira nyaya yekuti mari yakachinja, munhu wese anozviziva izvozvo. Ngavatiudze mazano anofambisa guta reHarare kuenda mberi, ngezvipi zvinhu zvavachashandura, ngezvipi zvinhu zvavamboita kuuyedza kuunganidza mari pamaassets aripo. Auditor General's report yatibuditsira pachena kuti City of Harare magroups ayo haana kubatana.
Mashoko aya atsinirwawo nava anoziva muguti vanhu vamukuru wemasvingo Residents and Ratepayers Association.
Isu tinoona sekuti zvavanoda kuita izvo zvinenge zvisina kukodzera kuti vazviite panguva yatiri ino. Vashure umwe vakambozviita vakakwidza mari zvisina kutenderana nevagari, tikangoona mari dzichiuya dzakakwira asi hapana zvazvakabatsira panyaya yeservice delivery.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano asi vakati vanenge vava nemhinduro pamibvunzo yedu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nzira chete kubudisa nyika mumatambudziko yakatarisana navo kunge ivo nemutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara pasi vachitaurirana. VaChamisa vanoti vakaudza vaMnangagwa kuti vasangane asi izvi hazvisati zvaitika. Asi sezvavagara vachingotaura mwedzi yose yadarika, VaChamisa vanoti nyaya inofanirwa kutanga yagadziriswa inye utami hwenyika hwoti hune gakava pakati pavo navaMnangagwa. Vanoti kana izvi zvakagadziriswa, nyaya yematambudziko enyika iduku kwazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Chamba kuti tinzwe dii ravo. Tabata vaChamisa kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yemangange ari kumariswa tadzokera pakurekedza yakavhoterwa nevanhu, tadzokera pakurekedza zvido zvevanhu. Vanhu vanoda shanduko munyika, vanhu vanoda kuti munyika muve neutungamiri hwedzikereni, vanhu vanoda kuti munyika muve nekutevedzwa kwemutemo, vanhu vanoda kuti munyika muve nerunyararo, vanhu vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina kumbunyikidzwa kana kubirwa kana chitsotsi, vanhu vanoda kuti munyika munge mune usununguko rwakakwana. Munhu asinganzi unobuda mumba manhingi, ungava weZANU kana MDC, ngatiye vana vemunhu umwe chete. Tisaita kutetana, kusarurana kana kutarisana mupfupi kana murefu, muri ndeimwe chete.
Pangaitawo tarisiro here yekuti pagarwe pasi pakati penyu savaChamisa navaMnangagwa kuti matambudziko ayakurukurwe kuti pawanikwe nzira dzingagadzirisa? Nokuti vazhinji ndopavari kungotarisira kuti ndopangangonunura
zvimwe. Tonge hwenyika kazhinji ukaona warwara usainda kunomwa manororoni iwe uchinzwa mudumbu, kana kunomwa mapirisi emusana iwe uchinzwa musoro. Unorwara zvakanyanya kana uchida kuti uve mutano. Naizvozvo kuti nyika yedu ibve panhoo parukukwe inotoda kuti pave nenhaurirano, topedza gakava riri munyika, topedza kusawirirana kwekubirwa kwesarudzo, topedza kusawirirana kwekuti zviri kuitwa handizvo zvinoda vanhu vemuZimbabwe nezvinoda munhu wese. Mapato makuru ogara pamwe chete. Haizvo zvokuti kunonzi kwakazoitwa rimwe gungano riri kuitwa iro, aiwa iyo ndezvezvikamu zvokungombotambaoka vanatsoroka gudo vachinakidzwa. Toda kuti nyaya chaidzi dzibvewe, kwete kunokanga mhandire kana kunokanga maputi. Toda kuti nyika ibikirwe sadza. Sadza rinobikwa paita gungano pakati pedu isu navaMnangagwa, totaurirana kuti toita sei. Isine anza tine mhinduro, asi mhinduro dzinoitwa tagadzirisa izvo zviri kuita kuti nyika yedu inge yakarereka, iite mateya uye inge ine kutsonga nokuonoroka kwayakaita. Kwashi yeutungamiri, kwashi yeupenyu, kwashi yemuono wekwatiri kufana kuenda.
Saka tingaona here vachamisa muchidaidzirawo musangano iwoyu muchikoka vamunangagwa kuti mugare pasi kuitira matambudziko agadziswe neukasika.
Ndo chokwadi isi kutorwadziwa nekuti zuva rega rega rapfuura, awa ega ega yapfuura muzvipatara kufiwa, awa ega ega yapfuura muzvikoro kutofoera kwevana. Saka isu tinoti kukanya uranga, ndakaudza vamunangagwa ndikati uyai tionani tiso nechiso ina iswa totarisa toudzana kuti apa ndo pari dambudziko kuti tirigadzire torigadzira zvakati. Ko mungawana kupi munhu anochemera runyararo zvakadai kuti dei nyika yafamba zvakanaka? Munomuwanepi munhu anoti iye ane uta nemiseve nyika yose, obva ati uta nemiseve achiti kuzvishande, tongoda tive nerunyararo chete, toda kuti munhu nomunhu agare zvakanaka. Nokuti runyararo rwakanakira munhu wese, baba achenga. Ko zvinombonetsa here? Tinoswera tapedza matambudziko ese emagesi, matambudziko ese emvura, matambudziko ese emafuta, matambudziko emari. Inyaya diki diki dzingatombodikana. Kuvhiwa kwembudzi hatitombodi zvinhu zvinoneka, hakudi kutorwa nguva tichidanana nokuonesana, ndozvinodikwa.
Vanga vari mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa chinotanga na8 chichipera na9. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvinhu zviri kuitwa nevechidiki vemuZimbabwe vakadomwa neForbes Africa sevanhu vari kuunza pundutso munyaya dzemabhizinesi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na8 PM. Bye bye.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri wasachigaro mubato reMDC vaJob Scala vanosungwa, asi vatsigiri vava vachiti hapana mhosva yavakapara. Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwiriranwa mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzuro akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa ravo nepamusana pekushayiwa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivaisu zvakare mamwa anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Stanley Klemhlanga.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7.